kambani yemeki yakagadzira iyo mushonga unonzi iwo monyu previa iri e-drug rinoshandiswa kurapa COVID-19 zvakada kufanana nedrug ratinoshandisa kana tichirapa flu rinonzi Tamiflu. Uyu mushonga mapiritsi and mapiritsi ekuti vanhu vanotora tinoti mapiritsi 4 kaviri pazuva kwemazuva mashanu. Saka kosi yese inenge iri iyo mapiritsi anokwana makumi mana 40 for the 5-day course. Siyano iripo pa monupravia nemamwe madrugs e-COVID-19 ndeyekuti uyu mushonga unokwanisa kutorwa nevanhu mudzimba zvasiyana nemushonga watinoti Remdesivir unopuwa intravenously, unopuwawo for mazuva mashanu. Koitazve monoclonal antibodies ayazve anenge ari mainfusions anoita zvokubayiwa muropa and vanhu vanenge vachitoenda kumacenters kuti vanobayiwa ropa.
Pane humbowo here Dr. Ranga hunoratidza kuti mapirizi awa anoshanda?
Humbowo huripo hwakati wandei hunoratidza kuti mapirizi aya anoshanda. Sezvatinoziva mastudies akaitwa this monupravir anoratidza iwo kuti monupravir inoderedza kushaya kwevanhu uyezve inoderedza mazuva ekuti vanhu vange vari muchipatara kana vabata COVID-19.
Mushonga uyu unodzivirira COVID-19 here kana kuti tingati ivaccine here kana kuti unorapa vabatwa necovid-19?
Mushonga uyu haudzivirire COVID-19 asi unotorwa sematorere atinoita Tamiflu kana vanhu munhu abata chirwere chetamiflu, which means kana munhu atanga kuita masymptoms ecovid-19 sekukosora, kupisa muviri, kuita mabayo nezvimwe zvakadaro, akakurumidza kutora monupravir anenge ane a better chance yokuti ararame uyezve kuti asapinda muchipatara than akanonoka kutora mushonga uyu. Asi haudziviriri COVID-19, nototi kana munhu abatwa necovid-19 okurumidza kutora mushonga ndo zvingatobatsira, and symptoms ukakurumidza kupuwa mushonga chance yekuti upinde muchipatara inenge yava shoma.
Mubasa renyu iri Dr. Ranga, vanhu vanofarira chii, majekiseni kana kuti mapiritsi?
Zvaningataura vahwande ndezvekuti vanhu vese vanoprefera mapiritsi kumajekiseni. So this is one thing chiri very positive about mapiritsi aya. Not only that, mapiritsi they tend to be cheaper. Anenge asinganyanye kudhura kana uchikombeya kana kuti uchiyeredza ne ma infusions.